Simplex music.
Ya makarongera, mazanu muchiti muchadura, nguva dzichinge dzakwana, matuna mtuna. Murume kushinga, zvimwe ndichiti ndasvika, namo handidi yangu, baya baya. Wandaitemba, yangu yandaiti shamwari, kusasiva shamwari, dzinoruma. Nyama tate inopenya, chini venekera, chieta. Nyama tate inopenya.